manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera mbudzi 23/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutevedzeri uyu vachiwenga vanga vasina ndiwe zvakanaka vanga vane nguva yakatirebei. Vasiri munyika yeZimbabwe vachirapwa vari kuChina. Saka zvingangodairo zvazvine tarisiro yekuti mutungamiri wenyika nemamwe makurukota ehurumende vaizoenda vachinomugakira. Kuri kuratidza rufaro rwavo nekusimbisa kudzoka mumwe wavo anga ane nguva yakatirebei asiri mukati menyika.
Vanhu vakawanda vanokatyamadzwa nekusatambirwa zvine mutsindo kudzoka munyika kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga avo vanga vachirapwa kuChina kwemwedzi mina.
Chokwadi kutaura kwatiri kuita kunoku wamasauraure vari mukati metirongo paHarare Central Police Station vasungwa muHarare mukati muzuva ranhasi.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vasungwa nemapurisa nhasi muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kunoku Studio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti vashamisika zvikuru kuona mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vachisvika panhandare yendege muHarare pasina vakuru vakuru muhurumende vachivachingamidza. VaChiwenga vakaenda kunorapwa kuChina mushure mekunge vamborapwa muSouth Africa muna Chikunguru. Kuenda kwavo kuChina kunorapwa kwakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaChiwenga vakasimuka kubva kuBeijing nezuro nenguva dza3:46 PM vachishandisa ndege yeBeijing Airlines flight number BGN-099 iri yemhando yeBoeing 737. Ndege iyi yakambomira pachitsuwa cheMale icho chiri kumahombekombe kweIndia ikazosimuka nenguva dza10:55 PM ichisvika muHarare na2:40 AM nhasi mangwanani. Veruzhinji vaona vhidhiyo yekusvika kwavaChiwenga vanoti vari kukatyamadzwa zvikuru kuona pasina vakuru vakuru vaenda kunotambira mumwe wavo uyo anga achirwara. Pavhidhiyo iri kutenderera pasocial media, vaChiwenga havanoonekwa vachiburuka mundege vachibva vachingamidzwa nemumwe mukuru mukuru kumuzinda weChina muZimbabwe. Hapana makurukota aonekwa achitambira vaChiwenga kanawo mudzimai wavo amai Mary Chiwenga havana kuonekwa vachigamuchira murume wavo. Izvo zvasiya kudzoka kwavaChiwenga kuine mibvunzo yakawanda zvikuru. Studio 7 yaedza kunzwa kugurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi, pamwe nemunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, asi vatatu ava vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi vaMangwana vatumira vhidhiyo paTwitter yavo vachiratidza vaChiwenga vachisangana navamunangagwa kuhofisi yavo, asi vaChiwenga vanga vakapfeka svutu yakasiyana neyavasvika vakapfeka panhandare yendege. Mukuzeya nezvekusvika kwavaChiwenga, tabata nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu kuti tinzwewo maonero avo.
Kazhinji hazvo hazvitarisirwe kuti mutungamiri wenyika anogashira mutevedzeri wake, nekuti mutevedzeri ndiye anotonogashira mukuru. Asi tikada kuongorora nhoroondo yenyaya iyi, tinoona kuti mutevedzeri uyu vaChiwenga vanga vasina ndiwe zvakanaka vanga vane nguva yakatirebei vasiri munyika yeZimbabwe vachirapwa vari kuChina. Saka zvingangodairo zvazvine tarisiro yekuti mutungamiriri wenyika nemamwe makurukota ehurumende vaizoenda vachinomugashira kuri kuratidza rufaro rwavo nekusimbisa kudzoka mumwe wavo anga ane nguva yakatirebei asiri mukati menyika. Asi chatinozivawo ndechekuti vachiwenga pavanga vasipo mubato rezanup f nemuhurumende makange matotanga zvohwezvohwo yekuti ndiani achatora chigaro chavo. Kune vazhinji vanga vachitarisira kuti vachiwenga havasi kuzopora kuti vadzoke kuzoenderera mberi nebasa ravo vari mutevedzero womutungamiriri wenyika.
Vakawanda vamukundu vari kubvunzawo kuti sei vakuru vekumuzinda wechina muzimbabwe vari ivo vagamuchira vachiwenga pavasvika paairport pasina makurukota makuru emuhurumende ezimbabwe.
Zvinokashamadza kuti tevedzeri womiriri wenyika yechina munyika yezimbabwe ndiye anogasira vachiwenga. Zvindangodaro nekuti ndivo vanga vachivarapa, pamwe vari kungoratidzawo kufara kwavo senyika yechina inge ichirapa vachiwenga. Asi hazvinyanyotarisirwe kuti zviitike pasina vamwe vemuno munyika kana kuti vene vemunhu vaka miro ipapo vachibatirana pamwe chete navo. Asi tikatarisa kumashure kutinoona kuti masondo maviri apfuura nyika yechina yainge inakakutagutsikana nemafambisirwo ari kuitwa basa munyika yezimbabwe. Chekutanga munorangarira kuti vane mari yavakapa yekugadziriswa kwenhenderi yendege yerobert w mugabe airport. Mari iyi haina kufambiswa zvakanaka. Vamutuli nyube pavakataurawo pamusoro pemari dzichashandiswa nenyika mukati megore ravakutanga vechina vakahavana kuratidza kufara nemari dzinonzi hadzina kunyatsoburiswa zvakanaka. Sazvinoratidza sekuti pamwe nyika yechina inogona kunge yakutora divi mukati memakakatanwa ari mukati mezanup f.
Tiri kuona zvakare vamukundu kuti mudzimai wavachivenga haana kuonekwa ari panhandare ipapa. Zvinoratidzei kune ruzhinji rwezimbabwe?
Hazviburise chimiro chakanaka nekuti vanhu taitarisira kuti mhuri yavo kunyanya mudzimai anga aripo. Asi guhu ranga rakubudawo nderekuti maichiwenga vakange vadzoswa kubva kuchina kwaive nemurume wavo. Hatizivi kuti kudzoswa uku kwaive kusawirirana kwamurume nemudzimai here kana kuti pano kusafara kwakuripo kune airwara. Saka tichange tichionawo mazuva anopera kuti mhuri ichange yakamira sei pamusoro pechimiro chiripo. Asi tiri kuoneka zvechekuti panenge pane kusagadzikana kwakati wandei zvinongangobata nzirawo nemhuri iyoyo, nekuti kutarisa kwevazhinji ndekuti adzimai vemunhu ari kurwara vanga varipo vachigashira murume wavo vachifara kuti murume wavo adzoka. Saka tichaona mazuva anotera kuti nyaya iyi ichange ichifambiswa sei.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muhurumende Vanik Mangwana vatumira vhidhiyo paTwitter iri kuonekwa vamunangagwa vachimbundirana navachiwenga vachiratidza kuti pane kufara. Asi vanhu vari kuzobvunza zvakare kuti kana vamunangagwa vanga vachiziva kuti vachiwenga vari kudzoka, sei kusina kunge kwaenda vanhu kunovatambira kunhandare yendege pavasvika mangwanani anhasi?
Ndikati maburitsirwo akuitwa mashoko nevamangwanani akwakuda kurwisa guhu riri kutenderera panyaya dzese dzatataura mashure idzi. Kazhinji kacho kana vanhu munhu achinogasirana nemurwere muri mukati memusha, hazvisi zvinhu zvingazosere zvichiburitswa mumapepanhau, zvingaburitswe mumasocial media, mumatwitter, pamwe ingangoitawo news yekuti mutungamiriri wenyika azonoona mutevedzeri wake. Asi kuburitswa kwazvaitwa kunenge kwakuda kuedza kugadzirisa mashoko ari kunetsa ruzhinji rwevanhu kuti kudzoka kwavachivenga kunorevei mukati mezvematongerwo enyika, mukati mekubatana kana kusabatana kwebato rezanup f. Saka ndinoona sekunge Vanik Mangwana vaakuda kuedza kugadzirisa guhu razara mumasocial media.
Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashid Mukundu vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObed Masaraure vasungwa nemapurisa nhasi muHarare. Gweta ravo vaDoug Coltart vanonzi vasungwawo apo vanga vaenda kunopa vaMasaraure chikafu. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasati vava neruzivo nezvekusungwa kwavaMasaraure sezvo vanga vasiri muHarare. Studio 7 haina kukwanisa kubata gweta ranzi riri kumirira vaMasaraure vaJeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asi tabata munyori mukuru weATUZ vaRobson Chere kuti tinzwe zvaitika.
Ichokwadi kutaura kwatiri kuita kuno ku wamasaura ure wari mukati metirongo pa Harare Central Police Station chayatori chajosiye muHarare wasungwa muHarare mukati muzuva ranhasi.
Vamasaraure vasungirwei nhai vachere?
Chasungirwa vamasaraure panguva ino hachisati chakunyanyozikanwa, asi tinofungira kuti vamasaraure vanhu vavasunga vanhu vanga vachivatevera, nekuti mumazuva mashoma apfuura vanga vari kutaura zvekuti pane vanhu vavasiri kunzwisa vari kuvatevera nemotokari yavo. Asi nhasi pavanga vari mukati meguta reHarare vachibatsira mudzimai wavo kupaka motokari yavo, ndobva vatorwa nevanhu vazhimapurisa wabvunza kuti dambudziko rataita nderei wakanzaiwa.
Vamasaraure vakachengeterwa kupi nemapurisa kutaura kuno?
Kutaura kuno vamasaraure vakachengeterwa paHarare Central Police Station iya inonzi Charge Office kana tiri muguta reHarare. Vaiswa mukati metirongo ikoko.
Vati vakwanisa here kuwana rubatsiro rwemagweta kwavari kuHarare Central?
Wakwanisa kuwana gweta, asi gweta racho rabva rabatwa zvekare rikaitwa muchirongo umomo. Gweta irangaranga waunzira rabva rabatwa zvekare, saka Zimbabwe Leaso Human Rights yazoendesa rimwe gweta zvekare rinova rinonzi waJeremiah Bhamu. Vari ikoko kutaura kuno vari mubishi muno kumhanya mhanya kuda kuona kuti zvakamira sei, asi vari kubvharidzirwa panguva ino kuti vasangane nawo.
Saka vamasaraure vangatarisirwa kumiswa rini pamberi pematare?
Kana kuri kunzi vamasaraure vane mhosva yavachanjwa nayo pamutemo wanenge vachitarisirwa kumisa musi wemuvhuro, nekuti nhasi weekend mangwana matare edzimhosva haavhure. Asi isu tinase sangano romira varayiridzi tinoona kuti zvese zviri kuita imbunyikidzo yekuda kushungurudza munhu yatinoti victimization, nekuda kwebasa raanonge achishanda akamirira vashandi muZimbabwe.
Imi sesangano muri kutora sei kusungwa kwaitwa vamasaraure nemapurisa uku?
Isu sesangano rinomirira varayiridzi wese vemumaruwa tiri kuti vamasaraure havana mhosva yavainayo, nekudaro tiri kupa shoko iri kumapurisa eZimbabwe kuti wawanike wachavarilisa. Wakatadza kuita izvozvo, isu sevashandi tanga chimira zvekare, uye vachazosunga vashandi wese. Hatiri kuzvitambira zvaitika, uye tiri kukurudzira hurumende nevakavapamba wese vanova mapurisa kuti vanga vachivaburisa panguva ino.
Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari paNhare vari muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakamiswa pamberi pedare nezuro muFrancistown kuBotswana, zvichipomerwa mhosva yekupinda munyika iyi zvisiri pamutemo uye kuchera goridhe pamugodhi wakavharwa uri pedyo nedhorobha iri. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vamutulisi Sebanda avo vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vamiswa pamberi pedare nemumwe wavo vaLovemo Ndlovu. Muchuchisi munyaya iyi vaCharles Mbengwa vaudza dare kuti vaviri ava vakapinda muBotswana zvisiri pamutemo vachishandisa nzvimbo iri pedyo nemusha weMatsilojo uyo uri makiromita makumi matanhatu kumabvazuva edhorobha reFrancistown. Pamhosva yechipiri iri kupomerwa vaviri ava, vaMbengwa vaudza dare kuti musi wa20 mbudzi gore rino vasibandana vaNdlovu vakawanikwa vachichera zvisina mvumo goridhe pamugodhi weOld Rainbow uyo wakavharwa. Vaviri ava avo vanga vakamiswa pamberi pemajistrate Muzvare Kose Makobo vari kumirira kupera kwenyaya yavo vari muusungwa sezvo vasina magwaro ekufambisa akakwana. Vasibandana vaNdlovu vari kutarisirwa kudzoka kuzomiswa pamberi pedare musi wa12 zvita gore rino. Vaviri ava vakawanikwa vaine mhosva vanogona kukandwa mujeri kwamakore asingadariki 10 kana kubvisiswa mari isingadariki chiuru chemapura emuBotswana. Zvichakadaro, mapurisa emunyika iyi anoti akasunga zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro ekufambisa zvinosvika zuru zvinomwe kubva musi wa1 mbudzi kusvika pari zvino. Chirongwa ichi chinosanganisira mapanzi ese enyika iyi anoona nekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwerunyararo munyika iyi kubva musi wa1 mbudzi kusvika musi wa31 zvita gore rega rega. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi zvinobvumirana kuti mamiriro ezvinhu asina kunaka munyika ndiwo ari kuita kuti vanhu vawanikwe vari mumatambudziko aya. VaProsper Muzarengi vaudza Studio 7 kuti namo iyo yapfunya chisero muZimbabwe ndiyo iri kuita kuti vanhu vatsvage chinovararamisa mune dzimwe nyika.
Asusinu sito sino shamisa kuti vanhu vazo batwa vari mu foreign land vachiita gold panning or illegal mining. Nekuda kwekuti munhu anenge achitraya nepaanokwanisa kuti araramise mhuri yake. Nekuti kumashure kwaari kubva hazvigone kuti adzokere nekuda kwechimiro chiriko.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Selina Sibanda vanoti vamwe vari kuwanikwa vapara mhosva nekusaziva uye kusamira zvakanaka kwoupfumi munyika.
Vamwe vanhu vanenge vachiita maybe nekusaziva, vamwe vanenge vachitsvakawo kurarama vasingazivi kuti vari kutotyora mutemo.
VaSimon Dambaza waudza Studio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvazorwa madhaka nevagari venyika iyi vanovatuma kunokorokoza vachipiwa mari dziri pasi.
Ma locals vanotora vanhu vekunze vazobetsera kumaina, because mostly ma foreigners vanoza kumaina, saka veloka vanenge vachida kupinda pasi underground, so vaende apa kudana vanhu vekunze maybe kusouth Zimbabwe, Zambia or DRC, Mozambique vamainira. So by that end of day anozosungwa munhu anobatwa ari mugomba.
Gore rakapera Botswana yakadzosera zvizvarwa zveZimbabwe zviuru gumi nezvisere izvo zvanga zvapinda munyika iyi zvisina mvumo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yashuka nguwe yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Comfort Dondo vanogara imo muno muAmerica kuMinneapolis, asi vane zvirongwa zvekushanda nemadzimai ari muno nekumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti sangano ravo rinonzi chii uyezve rakatanga rini, rinoita nezvei.
Inizo ndoitwa Comfort Dondo. Organization yedu inonzi Pumulani African Women Against Violence. Chiri based muno mu United States of America, asi takatotanga kulaunch mamwe maprograms kuAfrica. Nekuti tinobva kuZimbabwe, so ndoda kuti basa redu ringe richiita kuno kudiaspora, asi tisingatanga nawo kumusha. Organization yedu yakatangwa 2017, ndini founding executive director wayo.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange sangano renyu iri?
Ndakaitangawo ndasanganawo nematambudziko iwaya domestic violence muupenyu hwangu. Ndinoda kuzokubatsira madzimai vanogona kunge vari kuenda through domestic violence, or vanogona kunge vakaenda through some kind of abuse vachiri vana, asi havana kuita se havana kuona solution, kana kuti maybe vakangozvisiya zvakadaro vasina kuwana kurapiwa pamwoyo pavo. Ndo mabasa atiri kuita iwayo muorganization yedu.
Muri kuona pane madzimai nevasikana vakawanda here vari kuuya kwamuri vachitaura kuti vari kusangana nematambudziko aya?
Muorganization yedu kubvira pakatanga 2017, ndingati ndofunga tawana madzimai anodarika kana kuma 2000, uyezve amasingori vekuZimbabwe chete kana vari kungori kudiaspora. Madzimai akawanda tosangana navo pama social media, vana Facebook iva vamwe vanotonyora muFacebook account kuti ndiri kuita nedambudziko rakadai, pamwe mumwe anenge atorekana kumasvingo, asi ndiri kunoko kusangana nemadzimai akawanda nedambudziko iri. Uyezve idambudziko rakatekeshera pasi rese, asi munharaunda yedu yemaAfricans idambudziko rakanyanyisisa. Nekuti tine chivanhu chedu chekuti hautauri zvinoitika mumba mako, haufani kutaura. Saka inini kutsanangura kwandiita nyaya yangu pese pandoshanda nemadzimai, ndofunga kunoita kuti vanzwe kusununguka kutaura neni, vanzwe kusununguka kutaurawo nyaya yavo. Saka ya tirikusangana nemadzimai akawanda chaizvo, vakawandisa. Chishuwo changu kuti mumwe musi ofisi yedu ivharwe kuti hapasisina dambudziko iroro, nekuti idambudziko rakanyanya. Ndotarisawo kana mucommunity yedu, Zimbabwean community yedu, ndakanyautarisa kana kuUK, tirikuona zviri kuitika, madzimai ari kurayiwa zvakanyanya. Saka idambudziko ratinofanira kuti tirambe tichitaura nezvaro.
Timbotipaiwo nhoroondo yedambudziko renyu kuitira kuti kune vamwewo madzimai vakatarisana naro pari zvino vanoziva kuti aiwa imi makapunyuka uyezve kune kundiso kupedzisira uku.
Inini dambudziko rakandiwira ndatove muno muAmerica semunhu wechitema, nandakarorwawo nemunhu wemuno munyika munomu. Ndakabatwa nekusaziva system, kuti system kutori nemalawyers, kune zvinhu zvaigona kundibatsira. Saka ndakaoneka ndichiramba ndiri mudambudziko iroro nguva yakareba, zvinova zvinhu zvakandikanganisa kana pautano hwangu. Pandakazokwanisa kuzowana rubatsiro, ndingati ndotenda Mwari. kuti handina kuzorasikirwa neupenyu hwangu zvakaitawo mihama neshamwari dzatinoziva munharaunda medu dzakarasikirwa neupenyu. Asi idambudziko rekuti rinokukanganisa kusvika pamwongo weutano hwako. Vanhu vanosumbokuziva vanongova kuti umboriani. Dambudziko iri parakandiwira ndinongotenda umwari kuti rakandiwira, asi ndakava nekuwana kupona. Ndakaenda on a healing journey for almost 5 years. Saka ndoda kuudza madzimai, ndoda kuudza madzikoma angu, madzinin'ina angu vari kuteerera iko zvino izwi rangu kuti hapana shame kana wawirwa nedambudziko iri. Rinowira vanhu vane mari, vasina mari, vachena, vechiasian, vechiafrica, rinowira munhu wese. Idambudziko rekuti ukawirwa naro, tsvaga munhu wekutaura naye. Tsvaga munhu wekutaura naye waunonzwa kuti unotrust. Nekuti vakadzi vakawanda vanoti toda kugarira vana. Asi ukagarira vana, iwewe usiri usekubatwa zvakanaka munharaunda iyoyo. Dzimweni dzenguva vana unopasa on gift iyoyo yeabuse. Nekuti vanofungwa ndo zvitori normal izvozvo. Saka kuti zvipere majeneration anotevera, iwe sama unofanira kumira woti ndinofanira kuona uponeso rwangu. I need to find my own healing. And also ndorama nechide Peter kuti inini chakandibatsira ndechekuti ndakatanga kutaura nezvinyaya yangu ndikabvisa shame. Nekuti madzimai anoenda through sexual violence, domestic violence, vanowanzonyararidzwa nenyaya yeshame. Tinoexperience a lot of shame mucommunity. Culture yedu inoti single mom yokupa shame. So unopedzisira wangonyarara. Asi regai nditi pese pandosheya nyaya yangu inini ndorealiza kuti hapasisina shame. Nekuti ndini ndinotaura nyaya yangu.
Aiwa, tinokutendai muzvare Comfort Dondo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemazuva 16 ekuyeuchidzana pamwe nekucherechedza kushata kana kuipa kwenyaya dzekushungurudzana mudzimba, inganzi muchirungu 16 days of activism against gender-based violence. Ichi chiitiko chinoitwa gore roga roga uye chinotanga musi wa 25 mbudzi kusvika musi wa 10 zviita 25 November kusvika 10 December. Vanhu vachicherechedza huipi hwekushungurudzana mudzimba. Murukuru edu tabata sachigaro wesangano revanhurume repadare vaJona Gokova. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Tinotenda zvikuru vaJonga Kandimiri.
VaGokova, nhasi tiri kuda kutarisa nezvemazuva 16 kuyeuchidzana pamwe nekudzidzisana nyaya dzekuipa kwemhirizhonga yemudzimba kana kuipa kwemhirizhonga yemudzimba inonzi 16 days of activism against gender-based violence. Chinhu chinoitwa gore negore, zvii zvamungataura pamusoro peurongwa uhu?
Isu tinokurudzira kuti urongwa ihwohwu hurambe huripo. Sepadare tiri boka revarume rinoona kushungurudzwa kwoitwa madzimai nevarume and tichitsvaga kuti tohupedza sei. Saka chirongwa ichochi toona chichitibatsira kusimudzira ndangariro yeuipi hwekurova madzimai nekushungurudza madzimai nevanasikana. And tinofunga kuti isisu varume tine basa ratinofanira kubata kuti tipedze izvozvi, because pese panonzi mukadzi arohwa toziva kuti murume ndiye anenge arohwa. Pese panonzi mwana arepwa toziva kuti murume ndiye anenge arepa. Saka tine tarisiro yekuti chirongwa icho chikaramba chiripo gore negore tinogona kupedza dambudziko ratinaro.
Asika vaGokova, vamwe vanoti kaive kare kekuti vanhurume ndo vainyanyopomerwa mhosva dzese dzinonzi dzine chekuita nekushungurudzwa kwevanhu, nekuti varume vakanga vasingataurewo kuti vari kushungurudzwa mudzimba umu. Asi iye zvino kwaane vamwe vaakubudawo pachena vachishungurudzwa. Zvii zvamungataura?
Ivavo tinovakurudzirawo kuti vataure pamusoro pe zvavanenge vaona nezvavanzwa pamusoro pemirizhomba yakadai. Saka tinotarisira isusu kuti varume vanenge vapinda panjodzi yakadai ngavataurewo pamusoro pekuti zvii zviri kuitika kwavari. Isisu hatisi kungoti chete varume ndovakaipa, tiutarisawo kuti tine nyaya dzatinowana dzemhirizhonga inokonzereswa nekusagadzikana mudzimba, pamwe zvichikonzereswawo nemadzimai. Hatizvirambe izvozvo kuti madzimai vari kukonzeresawo, but chati kutaura ndechekuti madzimai nevarume vanofanira kubatana kupedza mhirizhonga.
Pane shanduko here iri kuonekwawo vagokowa kubva paitwa zvirongwa zvakaita saizvozvo zvekuyeuchidza vanhu nekudzidzisa vanhu huipi hwenyaya yemhirizhonga mudzimba?
Isu toshanda nevarume, tiri kuona kuti varume vakawanda vari kufarira chirongwa chatinacho chekuti varume tatasaririra panyaya iyoyi yekudziviridza mhirizhonga mudzimba nemunharaunda. Nekuti iko varume isu tikunzi tikukonzeresa, but also takusimuka neuwandu hwedu kuti tava kudzivirisa kukonzeresa kuripo. Saka I think shanduko iri kuoneka vanga vari isolated. 60 days of activism hatinayo. Vavariro yedu ndeyekuti tiite urongwa hwekuenda pane varume. Hakuna kumira kuti varume vave kwatiri, toenda pavari totaura nenyaya yacho toona kuti tobatsirana sei.
Dingindira regore rino rakanyanyonangana nenyaya dzechibharo kana yatingati rap. Muri kuonawo dambudziko iri rakakura sei muZimbabwe?
Hamuno rakakura zvekuti tiritori nedambudziko rakakura rekuti harisi dambudziko rekuti totiro in 3 months time renge rapera, because robva kwakasiyana siyana. But zvese izvozvezvo zvazvisingataurwe pamusoro pazvo, but iko zvino izvi takutaura pamusoro pazvo openly. Tinotenda vajonga kandimiri nevateereri vedu. I hope kuti tinowana chatinodzidza kubva panhoroondo yatiinayo nhasi.
Manga makateerera kuna sachigaro wesangano revanhurume repadare vajona gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Blawai Chiefs 3, Chicken Inn 1, Harare City 0, Yada 2. Mangwana Kurufaro Stadium, Black Rhinos iri kutamba neNgezi Platinum. Mushowe Stars iri kutamba neTel 1 kuTrojan Mine. Wange iri kusangana neHerendals kuwange kwakare. Triangle iri kutamba neZPC Kariba muGibo Stadium. Highlanders iri kutamba neManika Diamonds muBaba Fields. Chapungu iri kusanganawo neFC Platinum kuAscott Stadium. Mutambo mukuru weCapes United neDynamos uri kutambwa mangwana kuNational Sports Stadium. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vakawanda vanokatyamadzwa zvikuru nekusatambirwa zvine mutsindo kudzoka munyika kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga, avo vanga vachirapwa kuChina kwemwedzi mina. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vasungwa nemapurisa nhasi muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.